sezvakangoitika muna 2016 vatambi veZimbabwe vadzoka kubva muma 2020 Olympic Games vasina chavakabata dzimwe nyika dzipemberera kuwana menduru. Pakapera makundano a 2016 pakaita vimbiso yekuti Zimbabwe ichagadzirisa zvakakonzeresa kuti vatambi vemuno vadzoke vasina kana menduru imwe chete kumakwikwi aya. Panguva iyoyo vamakotsinsongwane ndivo vaive gurukocha rezvemitambo kukadzoya vakazembe kazembe iko zvino kwave namuzvare Kathy Coventry. Asi nhasi Zimbabwe yadzoka zvekare panyaya imwe chete kubva kuma 2020 Olympic Games iri maoko chete uyezve nezvichemo zvimwe chete zvemuna 2016. Mutambi weZimbabwe akaita zviri nani kumaOlympic Games aiko zvino aya ndiScott Vincent, uyo akapedza ari pachinhano chegumi nenhanhatu mumutambo wegolf. Peter Patel Gilpin werowing akapedza ari pachinhano chemakumi maviri 20. Muchweni Donato Katai akapedza ari pachinhano chemakumi matatu neina 34. Mumwe muchweni Peter Wesler aive pachinzvimbo chemakumi mana nembiri 42. Mumhanyi Ngoni Makusha ndokupedza ari pachinhano chemakumi mashanu 50. Aingomhanyira Zimbabwe uyezve ari nhengo yeAthletics Zimbabwe Patson Mderedzi anoti Zimbabwe iri kudzokera shure panzvimbo yekuenda mberi.
Pari zvino tingadai tava pachinhano chiri nani kutiwanewo at least mafinalists zvinoita vana South Africa neBotswana kumaevents edu.
VaBrian Manyati veCave Africa Sports vanoti kunofanira kubikwa homwe yemari yekuti vatambi vemuno vagare vachiedzana masimba nevekune dzimwe nyika vasati vaenda kumaOlympic Games.
Handeiwo zvekare senyika takaunganidza vatambi vedu kumakundano ekunze muAfrica nekumwe kwese yove gadziriro yezvihombe.
Murongi wemitambo yetsiva vaSalin Maumau vanoti hapafanire kuita rusaruro pakuparuyamuro urwu nekuti mitambo yese yakakosha.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo ngavarege kutarisa vana boxing is inferior to other sporting activities, vakangofanana.
Muongorori wezvemitambo vaZimoyo vanoti Zimbabwe inofanira kutangira kupa mukana uyu kuna Donato Katai naPeter Wetzel vachivaka chikwata cheOlympic 2024.
Iwo vana Donato Katai vakaenda vakanomiririra nyange zvazvo vakadzoka vasina chavakabata muoko, asi vakaratidza kuti pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika nemitambo yedu.
Vamugoni vanoti zvakaitika pakabudirira mamaiti Warriors kuenda kumaOlympic Games a2016 zvinoratidza kushaya hanya uku. Vachiri kuyeuka gore iro apo kapteni wemamaiti Warriors Fidelis Mzongondi akapedzisira ave kukumbira ruyamuro kune veruzhinji apo vaigadzirira kuenda kumaOlympics. Vachitaura neStudio 7 vari kuJapan, mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee vaTabani Gwenye vanoti vakadzidza zvakawanda uye vachadzoka vakasimba kumakwikwi anotevera ari kuitirwa kuFrance muna 2024.
Neurongwa hwekuti tigare nevamwe vese vatinoti mastakeholders, manational associations negovernment nemaprivate sector, tichitangira ipo pano singamirire kuti tizosvika kuFrance. But tinourongwa hombe hwekuti tese tikaita takabatana tiite maaction plans, hatikuziva isusu kuti anogona kutiratidza chinga mberi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.